mutauriri weWFP munyika muzvare Clay Neville vati chirongwa ichakaparurwa mushure mekuona kuti vamwe vagari vemadhorobha vari kuyaura nenzara nekuda kwekushayiwa kwemari yechikafu chikonzerwa nemamiriro asina kunaka eupfumi hwenyika uye zvichiwedzerwa nedenda recovid-19 muzvare Neville vati pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopuhwa mari inosvika $12 emari yekuamerica asi iri pakadhi rinozonotengeswa muzvitoro zvakasarudzwa nesangano ravo.
We are currently delivering to 327,000 people across Zimbabwe living in urban domains who are really...
Tiri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru mazana matatu munyika yese vanogara madhorobha vari kuneseka nenyaya dzenzara upfumi hwenyika pamwe necovid-19 yakapinda munyika muna March. Izvi zvakakanganisa kurarama kwevanhu nekuwana chikafu patafura. Saka chirongwa chiri kubatsira chaizvo. Tiri kutarisira kuwedzera vanhu kuti vasvike miriyoni gore rinouya, asi tinoda rubatsiro kubva kune masangano ekunze.
Amai Janet Mukwendi vemumusha wemucheke muward 1 vanoti chirongwa ichi chakauya panguva yakanaka sezvo vakange vave kushaya chikubata apo mabasa avo akavharwa necovid-19.
Indona hangu kunyanya kutenda chirongwa cheward kam chakauya chikubudikidza tiri mukorona. Tanga tiri vanhu vanga vakaomerwa zvokuti taikwanisa kutorara dzimwe nguva nenzara nokuda kwokuti chero waenda kune pidzo kana kuhama kunotidokumbira waigona kutobva kuchitoti wanyima, but iye atori nao nokuti vanhu vazhinji vanga vakangovharirwa mudzimba pakusina kana kuti torarama sei. Saka toda kunyanya kutenda zvikuru sei kuti takagona kubatsirika pachikamu tairarama kuburikidza nokundohodhahodhawo zvemusika tichitengesa-tengesa. Saka tanga tisisachakwanisi kuzviita kuburikidza zvokuti tanga tichitokwanisa tonzi hamusi kufambwa kutombofamba. Saka pakauya chirongwa ichi takatotenda Mwari tikati maisha henyu Mwari matirangarira tava kukwanisawo kuwana chikafu.
Mhuri dzine vanhu vanosvika 10 dzinowana mari inopfuura $100 ekuamerica izvo zviri kuita kuti vawane raramo yakanaka sezvo vachitenga chikafu chakawanda kutopfuura vatambi vehurumende. VaMoses Chitombo vakaremara uye vane vana vapfumbamwe nemudzimai ndevamwe vari kuwana mari inopfuura zana vachiti chirongwa ichi chakavabudisa munzara.
Isusu fanika sezu vanhu vakaremara kazhinji hatiwanzi kuwana mabasa, vazhinji vedu havasiri formally employed. Saka taitova vanhu vaitotengesera mumastreet. Saka nenyaya yekuti covid-19 payakaita chipi ini basa redu isu rataita rekuzvishandira kuzvitengesera mimigwagwa mukana kuti mutauni rakabhurokewa nekuda kwomutemo wecovid-19 welockdown, but fortunately kea yakanga yatova neprogiramu yemacash transfer. Saka taingototiwo kana mari yako yapinda waibva wabudawo mumba unotaridzawo mumapurisa anga ari paroadblock kuti pinda mari yange ndichiri WFP yapinda ndokumira unotengera vana vangu chikafu vaikubvumira wobvoenda.
Vagari ava vanopuwa mari iyi mwedzi wega woga voita kuzvitoro zvakafanana neOK Sungai Supermarket pamwe chete neMSF inowanika kunzvimbo dzere ruzhinji uko vanoenda nemakadhi avo ekutengesa chikafu. Vamwe vanoti nenyaya yekushayika kwechikafu vana vavo vakanga vasaende kuchikoro asi iko zvinovava kuenda kubudikidza nechirongwa ichi. Amai Rhoda Chinyasa vanoti chikafu chavatenga nhasi chakawanda zvekuti mhuri yavo yakudya ichiguta kupfuura zvavaiita kare.
Zvinondibatsira zvakanyanyisa. Ndatenga 30 kg zvehupfu zvandanga ndisingakwanisi, ndikatenga ma2 kg angu anokwana kuita 3 flour zvichireva izvo kuti ndo 6 kg zveflour nema2 kg erice 4 mabha angu ekuwata 4 dzokugeza 6 namafuta evazukuru necooking oil ndatenga zvitatu zvema2 liters kudu kuruwerwe programu iyoyo. Dai anga isiya mhero kuti vamwe vangozoti wanaotafira kumbade zvapo anga pasina kana matayi.
Vamwe vari kuitawo mari ndevezvitoro. Mutevedzeri wemukuru webasa muchitoro cheMSF amai Chedza Mike vanoti chirongwa ichi chiri kuvabatsira zvikuru.
Kubva zvatikatanga kuva nechirongwa ichi maexpose edaka increase tinogona kuona matakings saka mamodhani kana 10,000 iye ite tinokonekisa uye vachipinda isu tinobenefiti kwavari, but isu inthen tinoasista nokuvaperekeza nechimura chedu chimotabhike chinoperekeza macustomers kuti kudzimba dzavo.
Abhizimisi renyu rikufamba chaizvo?
Ririkutofamba chaizvo, tinotenda ipapo, tirikutofamba.
Zvare nebva vati kunze kwekubatsira mhuri zviuru 10 mudhorobha remasungu vanosangana nedambudziko roshaika kwechikafu. Sangano ravo riri kubatsira mhuri dzinosvika zviuru mazana matatu emadhora akasiyana siyana munyika yose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.